tinokwa sayo mose mustara yesho di Jesu Kristu ameni. Tinotenda mwari kunyange ni mkana wekuya kunyange kuzomunamata kunyange mangwana na nasi ameni. Tinotenda mwari shukurusa chini chakati koshera kuti tigone ku kuwana nguye kudzidza tigone kuwana nguye kunamata tiri pamwe chete tigone kuwana nguye kushumira kunyange kuna mwari ameni. Ndo mkana wati pa iwoyo watagona kushandisa se mashandisira atiri kuita iwa dautora mkana uno kuti ndigone kuru remekedzawo kunyange Pastor Gore pamwe chete na Mama Gore nekuremekedzawo zvakare kunyange Pastor Muunganirwa pamwe chete na Mama vasipo zvavo kunyange pakati pedu kudai. Tora mkana iwoyo zvakare kukwazisawo kunyange my elders nana mama kukwazisawo madikoni kunyange nana mama pamwe chete nekukwazisawo kunyange imi mose kereke ya Kristu Jesu yaakada kunyange nerudo runoshamisa ameni. Totenda mwari zvikurusa ameni. Tiri chidzidzo chedu chatinacho pamusoro pechurch inotsanangurwa iyo yataitsanangura musondo rekutanga resiris yedu ine tichiti pamusoro chidzidzo pamusoro pechurch inonzi ecclesiology. Church inotsanangurwa ichinzi shoko rayo rechigreek rinonzi ecclesia rinongoreva kuti vanhu vakadanwa vachibviswa kunyange pakati pevamwe vakatsaurwa vakaiswa parutivi. Ndo zvatakaitwa izvozvo izvo naJesu akatisarudza akatiita vanhu vake. Bhaibheri rinotionesa kuti anzi kare mainge musiri vanhu, kare maikenge muri vaieni, makange musiri vanhu vamwari, asi pari zvino akakutorai akakusanangurai akakuitai vanhu vake. Ndo zvatave izvozvo. Saka tikudzidza pamusoro pechechi kuti zvigone kutibatsira tigone kunzwisisa kuti chechi chii inofamba sei, zvakamira sei nayo, zvii zvinotarisirwa namwari pamusoro pemutendi kunyange pamusoro pekereke basa rayo nderei. Saka mulesoni yedu yekutanga takatsanangura pamusoro pechechi uye pamusoro pechinangwa chayo, pamusoro pemishini yayo, tichiti chechi iripo kuti igone kukontinya kana kuti igone kupedzisa basa rakatangwa naKristu Jesu. Ndo chinangwa chayo chechi kana iri munyika, kana chechi ichinge iripo, ndo chinangwa Jesu chaainacho kuti chechi semuviri waJesu igone kupfuurira mberi kunyange nebasa raakatanga. Saka ane zvakawanda zvanga zviri paushumiri hwake Jesu zvaakapatsanura akagona kupa kuchechi, akagona kupa kune mumwe nemumwe wedu kunyange sedunga munhu, zvaari kutarisira kuti tigone kumhanya nazvo, zvaari kutarisira kuti tigone kupfuurira mberi kusvikira iye achidzoka. Mulesoni yedu yechipiri takadzidza pamusoro pekuti muchechi mune ushumiri hwakasiyana siyana huripo, malevels eushumiri, malevels eleadership. Tikadzidza pamalevels iwayo anokwana kuita 6. Saka nhasi muzuva ranhasi tirikuda kuti tidzidze pamusoro pekukosha kwechechi uye nezvinotarisirwa pamutendi mumwe nemumwe pamusoro pekukosha ikoko. Muchirungu ndaiti inini the importance of the church in the believer's life and the believer's appropriate response. Nedzimwe nzira patinenge tichidzidza kukosha kana kukosha kwechechi mukati mweupenyu hwedu, pane chimwe nechimwe pane chiri kutarisirwa namwari kuti isu kana kuti ini semutendi pane chandinofanira kuti ndigone kuita. Saka taitsanangura tichionesana pamusoro pechechi kuti chechi muviri waKristu Jesu, tichionesana kuti chechi ndisu tese takabatana kudai so tiri muviri waJesu Kristu mumwe nemumwe, tiri memba kunyange yemuviri iwoyo, tiri nhengo kunyange yemuviri iwoyo. Saka nhasi tichida kuti tinyaya iyi isarambe iri pamusoro pedu isusu seboka kana kuti isarambe iri pamusoro pedu isusu segroup, asi nyaya yacho igone kuuya pandiri inini sedunga munhu, ndigone kunzwisisa chii chinotarisirwa namwari pamusoro pangu senhengo kunyange yechechi. Mukaverenga shoko ramwari ndiPeter anotsanangura, anotsanangura yachitanzi isusu tose tiri matombo mapenyu ari kushandiswa kuumba kunyange temberi kana kuti kuumba kunyange imba yaMwari. Anzi each and every one of us we are living stones building up the temple of God. So as living stones we want to learn sematombo mapenyu tiri kuti gone kudzidza mumwe nemumwe kuti chii chinotarisirwa naMwari pamusoro peupenyu hwangu. Saka mukaona matsanangura anoita mukataisa mabricks mukataisa zvichida kunyange ingave imba, zvidhina zvinenge zviripo kana chaiswa chaiswa semende zviya, chavharwa, chaplastwa, hapana chimwe chinhu chikutarisirwa kubva pachidhina zuva nezuva. Asi mukaona pana pamatauriro anoita shoko raMwari rinotionesa kuti anzi mumwe nemumwe wedu tiri matombo mapenyu. Nedzimwe nzira kuti imba yaMwari iri kunzi imhenyu igone kuva imba yaMwari igone kuva zviri kutarisirwa naMwari kuti igone kuva iri kutoda upenyu hunobva kudombo rimwe nerimwe. Saka nedzimwe nzira imba yaMwari kana kuti body of Christ inowana upenyu hwayo chekutanga tanga kubva kuna Kristu, but chepiri inowana upenyu hwayo kubva kune mumwe nemumwe, kubva kudombo rimwe nerimwe, kubva kunhengo imwe neimwe. Saka mukaona nhengo ikanai ikasvika pastage yekuti inosarudza iyo kuti haichada kuti iite chimwe chinhu kunyange mukati memuviri, zvairi kuita nhengo iyoyo ndezvekuti iri kutaura kuti haisi kuda kuti ichi chikuru ichi chigone kurarama. Yasarudza kubvisa upenyu hwayo, yasarudza kubvisa contribution yayo, yasarudza kubvisa chimwe nechimwe chinobva kwairi iyo. Saka the body of Christ suffers, kana kuti muviri waKristu Jesu unosafa nekuda kwekuti paita nhengo yasarudza kuti ini nhangu ndiri kuda kugara. Paita nhengo yasarudza kuti ini nhangu ini ichi handisi kuda. Hazvifanire kudaro. Kristu Jesu ari kuti hanzi mumwe nemumwe tiri vapenyu, tiri matombo anorarama. Chaari kutsvaga ndechekuti mumwe nemumwe agone kuita zvaakadanirwa kunyange naIshe Jesu Kristu. Saka taionesana masvondo apfuura kuti mumwe nemumwe wedu panapa mukatarisa tese zvatiri panapa, munogona kuona kuti kune vamwe pakati pedapa vanodika, kune vamwe vanonetsa kuda, kune vamwe vakanaka, kune vamwe vasina kunyanya kunaka. Kune vamwe vane hunhu hwakanaka, kune vamwe vane hunhu husina kunyanya kunaka. Mukataisa takasiyana siyana, kune vanoshumira, kune vanokuitirai zvakanaka, kuita ivamwe kuti zvichida pamwe mukamuona munogona kuti dzauya futi. Asi chandoda kutibatisise chinhu ichi, mumwe nemumwe wedu patiri ipapapa akatosarudzwa naKristu. Ameni. Iyewe uyu anokubhohwa iwewe akasarudzwa naJesu. Jesu akatoenda out there, akaenda akanosarudza kuti ndikuda amai avo, ndikuda baba avo, ndikuda sisi avo. Obva avatora, obva avadana, obva avaiwedzera, obva avaita nhengo yechechi. Ndikumbonyarara mbichana kuti zvimbonatsosinga kuti hama yako yeusingadei yakasarudzwa naJesu. Kana chitaura nezvaJesu ndofunga kuti unatsonzwisisa kuti chitaura nezvani. Iye Mwari anoziva zvose, ane uchenjeri hwose, anoziva zvamuchada mangwana kunyange nhasi musati matombopinda munidhi yacho. Iyeye ndiye akasarudza hama yenyuyo iyeye yamusiri kufarira sterekeye, akamusarudza akati ngave nhengo yechechi iyi, achiziva kuti ane zvaainazvo zvaari kucontributa kuchechi yaJesu. Ameni. Paul anonyora kuchechi yepaCorinth pane imwe nguva. Chechi yepaCorinth yakanga yaita dambudziko, vakanga vakuita mapoka pakati pavo. Vamwe vakanga vakuzvisarudza vachiti ini ndiri wa Paulo, vamwe vakanga vakuzvisarudza vachiti ini ndiri wa Peter, vamwe vakanga vakuzvisarudza vachiti ini ndiri wa Apollos. Kwakabva kwaita kanga grupu kaizvita kunge kemweya, kaizviti isusu tiri vaKristu. Asi vachizviti tiri vaKristu, changa chiripo pane mumwe nemumwe wavo wese ndechekuti mumwe nemumwe anga aine boka rake raari kuti vamwe ava handitambe navo, vamwe ava handifare navo, vamwe ava handiite chakati, vobva vaita mapoka vari muchechi. Asi Pauro anouya achivatsuura achitanzi zvinhu zvose ndezvenyu. Nedzimwe nzira usaite waunoti uyu ndiwo wandinoteerera, uyu akamira uyu ndobva ndatanga kuronga list yegrocery. Farira mumwe nemumwe, gamuchira chinobva pamumwe nemumwe panhengo imwe neimwe. Wai nekuti uyu akangwara ane uchenjeri hwose, akatora memba iyoyi akaiisa mukereke achiziva kuti ine zvainopa, ine contribution yainopa. Saka Pauro anovaudza achitanzi zvinhu zvese ndezvenyu, asi ukadzimara watanga kutsaura kuti uyu ndiye wangu, ichi ndiwo changu, ava ndiwo vangu ava, zvaakureva kuti pa100% yezvawanga uchifanira kubhenefita kubva kuna Kristu Jesu kupfurikidza nechechi yake, hauchagona kubhenefita pazviri zvose. Waakubhenefita zvichida i10%, zvichida i20%, zvichida i50%, nekuti une vamwe wawabvisa ukati handigoni kuteerera uyu. Ameni. Saka kereke inofanira kuzviziva izvozvo. Mumwe nemumwe ari muchechi yaJesu Kristu inhengo yakasarudzwa naye Kristu Jesu. Tine mavhesi atichaverenga pazasi apa, asi ndoda kuti ndingo highlighta mamwe maimportant areas ainotsanangura. Mukaenda fange pana 1 Corinthians chapter 12 tichaiverenga zvedu pazasi apa. Jesu anotsanangura kana kuti Pauro anotsanangura iye kuchechi iri paCorinth achitanzi God has pleased each member in the church. Tanzi mwari waka gaza nengo imwene imwe mchechi. Napa farida ibabu. Saka apana paketi pedu panapa akashu sarudzo tindada kuwa nengo ye chechi. Ye muviri wa Jesu. Takato sarudzo. Saka ya chitanangura chitanza muna kundi sarudza imimi. Asi inini dindaka kusarudzai. Ndika kudanai. Ndika kugadzai kuti mugone kuwa nezvibereko. Saka iye ndi akato place avanu mchechi. Akawanda mavesa acho. Asi nekuda kwenguva dzangu. Andicha gunoti ndigone kupinda maari. Asi ncha kumbirova kuti verengera. Tine mavesa akati oo. Atido tigone kuverenga. Kuti agone kutibatsira. Chaverenga kuna 1 Corinthians chapter 12. Chaverenga kubva kuna kubva pavesi ya 12. Kushika pavesi ya 28. Akawanda mavesa achari ipapa. Asi akakosha kuti timaverenge. Nikuwanda kwa akaita kudai so. Kuti tigone kunzwisisa. Nekunzwa zvose zvakanyorwa ipapo. 1 Corinthians chapter 12. Vakorinde vekutanga chapter ya 12. Kubva pavesi ya 12 kusvika pavesi ya 28. Munogona kutiverengerawo kana muchinge masvikapo.
Ndichaverenga shoko kubva kubhuku ya Vakorinde vekutanga pa chapter 12 kubva ndima ya
12.
Ya 12 kusvika ya 28. Nokuti somuviri uri mumwe une mitezo mizhinji. Nemitezo yose yomuviri kunyangwe iri muzhinji, muviri ndiwo mumwe chete wakadaro Kristu. Nokuti mumwe yamumwe isu tose takabhabhatidzwa mumuviri mumwe. Kana tiri vaJudha, kana vaGiriki, kana varanda, kana vakasununguka, isu tose takamwiswa pamwe yamumwe. Nokuti muviri hauzi mutezo mumwe asi mizhinji. Kana rutsoka rukati, zvandisati ndiri ruoko handizi womuviri, ko haruzi rwomuviri zvarwadaro here? Nenzeve kana ikati, zvandisati ndiri ziso handizi womuviri, ko haizi yomuviri here? Kana muviri wose raiva ziso, kunzwa kwaive piko? Kana wose kwaive kunzwa, kunuwidza kwaive piko? Asi zvino Mwari akaisa mutezo mumwe nomumwe pamuviri sezvaakada. Kana yose waiva mutezo mumwe, muviri waive piko? Asi zvino kune mitezo mizhinji asi muviri mumwe. Ziso haringati kuruoko handikudi, kana musoro kutsoka handingakudi imi. Kwete, zvikuru mitezo iyo muviri inenge isina simba ndiyo inodikanwa. Nemitezo iyi yomuviri yatinoti haikudzwi ndiyo yatinokudza kwazvo. Nemitezo iyo yedu isina kunaka ndiyo yova nokunaka kunopfuurisa. Asi mitezo yedu yakanaka haishaiwi kukudzwa. Asi Mwari akabatanidza muviri wose akakudza nokupfuurisa mitezo inoshaiwa kunaka. Kuti pamuviri parege kuva nokupesana, asi kuti mitezo ichengetane zvakaenzana. Kana mutezo mumwe uchitambudzika, mitezo yose inotambudzika pamwe chete nawo. Kana mutezo mumwe uchikudzwa, mitezo yose inofara pamwe chete nawo. Zvino imi muri muviri waKristu, nomumwe nomumwe mitezo yawo. Mwari akaisa vamwe pakereke, pakutanga vapostori, vechipiri vaprofita, vechitatu vadzidzisi, tevere vaiti vamabasa esimba, tevere zvipo zvokuporesa, navabatsiri, navabati, namarudzi mazhinji endimi.
Maita basa nekuverenga kwakanaka mama. Totenda Mwari zvikurusa. Tikaverenga Ephesians chapter 4, pavesi ya 15 nevesi ya 16. Anotsanangura iye Jesu achitanzi muviri waKristu Jesu, anzi unoumbwa mumwe nemumwe uchibatanidzwa kubva pane chino chinobva pane kunyange nhengo imwe neimwe yemuviri. Nedzimwe nzira kuti isu tigone kusimba, tiri kuda chinobva kunyange pahama yangu iyi. Munoziva pane zvinhu zvatinogona kufunga pamusoro pezvazvo. Ukada kubvunzwa mubvunzo zvichida kuti chii pamuviri wako chaungade kurasikirwa nacho. Pane zvinhu zvekuti munhu anogona kutosarudza kuti chakati wasiwa usina usina choice. Muna nangonote sauti, chakati ngachi ende hacho. Chakati ngachi ende hacho. But zvikuedza kuoneswa neshokora mwari ndezvekuti chimwe nechimwe memba imwe neimwe inodiwa pachechi. Munozoti pane mumwe munhu yekuti mugona kutofunga muri muchechi zviya kuti uida yabuda hake muchechi uyu. Chechi yagona kusara ya iri right. Yagona kusara iri nani. Atina right iyoyo. Because Jesu vakaona manids edu. Vakaona kuti tinonida munhu uyu. Munozoti kune vamwe vanhu yekuti kuvhina mukapinda meeting zvezviya munogona kunoti munhu wese ari kubvumirana nezvekutaurwa. Kuti angazviendeke zvakadaro, zvikazviendeke zvakadaro. Asi makambo zvinotisa kuti kune vamwe vanhu yekuti nguva dzesanita unganika naro so. Kuti anzi, but. Muno kunotoda kumuvenga memba iyoyo nekuti anzi nguva dzese inongoda kumisa zvinhu. But memba iyoyo iripo kuti ikubatsirei. Because nguva dzese pane vanhu vada kungomhanya ngoti zvese vanhu vese vanongoti ngoti yes, 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 yes. Memba inoti but iyoyo yakakosha. Why? Because ida kukuonesai rimwe divi ramusiri kuona imimi. Unoziva hapana chinhu chakaoma sekuti vanhu vanogara vane pfungwa dzakada kufanana vese vouya vofurirana pauwandu hwavo vobuda nechinhu. Chinhu chechi chachozononeswa pamberi pevanhu zvonzi ko area yakati hamusina kuiona here. But matomhanya nacho. Saka mukaona maita memba yakadaro iyoyo inounza bhati. Tendai Mwari nekuda kwebhati iyoyo. Because memba iyoyo yoda kuedza kukuonesai nerimwe area nerimwe divi zvichida ramusina kuona imimi. Musaitangoita pfungwa yekuti amemba ida yabuda because nguva dzese inenge ichingokanganisa zvinhu. Matsanangura andiri kuedza kuita ndeyekuti kunyange newewe anoita kunge anobhohwa wewe. Kunyange newewe anoita kunge ari kurwisana nezvinhu wewe. Ane contribution yaanopa. Jesu akatomuisa panzvimbo nechinangwa ichocho. Agone kutitsiura. Agone kutionesa rimwe divi. Haleluya. Saka chechi ngaizvizive izvozvo. Mumwe nemumwe akakosha. Mumwe nemumwe. Tinoda zvinowanikwa kunyange kubva maari. Every member of the body is important. Hazvina basa kuti akapfuma here kana kuti haana. Hazvina basa kuti mutema here kana kuti mutsvuku. Hazvina basa kuti mwana mudiki here kana kuti muhombe. Mumwe nemumwe inhengo kunyange yaKristu Jesu. Yaakaita hand pick akatosarudza ndiye kuti uyu ndikuda kuti agone kunge aripo. Vamwe vakadzidza vamwe havana. Asi tikuti isusu ngatikoshesei mumwe nemumwe necontribution kunyange yaanouya nayo. Vamwe vane zvakawanda zvavainazvo vamwe havana. Asi ndikuti inini ngatikoshesei Kristu Jesu akasarudza. Imimi mukatadza kuona kukosha kwememba iyi. Koshesai iye wacho akamusarudzawo nekuti munoziva kuti iye ndiani. Zvekuti anoziva zvaari kuita. Handisoziva zvangu padzinetseka dzimwe dzenguva kuti Jesu anzizoti uyu makamusarudzireiwe. Asi ndoziva kuti imimi pauchenjeri hwenyu. Makamusarudza nekuti munoziva kuti akakosha. Haleluya. Saka ngatikoshesei contribution ye every member. Ndinoona mamwe marespecter wandinoitwa nevanhu panapa. Zvichinzi pastor makadi vamwe vachichikora muzura. Asi ndoona ndichitarisa zvakare uchiona vamwe vana mai, vamwe vana baba apa. Dzinongopfurwa nadzo dzakadaro. Hadzimoreswe. Hadzikwaziswe. Vodzikunzi hadzina basa. Ari kukoshesa maelders. Ari kukoshesa pastor wake. Pastor akakosha. Ndakakosha. Asa ndini ndega ndakakosha pano. Tarisa ari parutivi rwako uyu. Akakosha futi. Usamushore usamutarisire pasi. Ziva kuti memba ichi ine chayakaisirwa naJesu Kristu. Amen. Ndine zvandinobenefita kupfurikidza neupenyu hwake. Ndine zvandinorasikirwa nazvo ndikashora memba iyi, ndikashora ushumiri hwayo. Ndine zvandinorasikirwa nazvo kunyange paupenyu. Koshesa munhu. Ndakanzwa pane imwe nguva pane mumwe muparidzi anotsanangura iye achiti akaita vision usiku. Pavision iyoyo akaenda kudenga. Aenda kudenga kuya akatanga kurakidzwa mamansion akasiyana siyana. Akaratidzwa zvanga zviine vatendi vekuchechi kwake kuti uyu ari kushandira Mwari zvekusvika apa. Iyi ndiwo mansion yake iyi. Uyu ari kushandira Mwari kusvika apa. Ndiwo mansion yake iyi. Akasvika iye ane pane imwe mansion yaakaona yanga yakakura kupfuura mamwe mansion ose. Dzakasvika paedzikaisa karuoko muhomwe dzikati iyi ndoo yangu kai. Dzakaitarisa zviya dzabva dzaudzwa zvikanzi mansion iyi ndeya handinoziva mai vaye vari muchechi makomuyo ndoo yavo iyi. Dzinoti idzo dzakakadzika zvakanyanya kuti imo mai vaye vaya kuita mansion hombe kudai soo vamboitei. Saka Mwari vakamuonesa vakamutaura vakati handiunoona paipe paunoparidza pai. Unoona paye paunenge uchinamatira vanhu pai. Paye paunenge uchishumira zvinhu zvichiitika pai pai. amai hava ndo wanengo chikunamatira. Pasina amai hava, una ushumiri. Mai hava ndo wanukumisa, pese pa wamira. Ndo wanenge waka mira, ndo wanengo kakutsanyira every week. Kutimuarika na amira avura muromu, minana ngaitiki. Madimoni ngabude, vanungava pore. Mai hava, ndo wanukushita. Zaka sonora kids, wayadzo, mansion. Saka zaka zoka, zilo tanangule, zaka nuwaona amai vai vai. Zaka vata amai. Imai mwarivaka ndirakidza kuti ndimi mukristo zvinzviitike pachechi panapa. Saka ndoda kukunamatirai mai avanzi vanga vari muwiche. Vanga katoremara. Vaigara muwiche hanzi dzikati ndoda kukunamatirai da kuti musumuke mushumire mwaranzi mai vaya vakaramba. Vakati nekuti kana ndaita makumbo ndichashaya nguva sezvikuita vamuyesa. Ndakumhanya mhanya nezvinhu zvangu. Ndisiyei ndirambe ndiri muwiche ndigone kuramba ndichiita basa ramwari. Chandoda kuti tibatisise chinhu wani. Mai ava havana kana chavaizikanwa vanga vasiri type inotaura pamberi hapana kumira kwavaiita but ndoo vanga vakasapota basa ranga riri pachecha. Pane vamwe vanhu vamunotaisira pasi musingaziye muchitovadadira nemari yenyu musingaziye kuti ndoo vari kukunamatira kuti Mwari komborerai amai ava business ravo ngarifambe rofamba mouya mowadadira. Hakuna memba isina kukosha muviri waJesu. Chimwe nechimwe chinokontributwa chinouyiwa nacho nemumwe nemumwe pakati pedu chakakosha. Maona mavhesi ataverenga aya 16 verses ese ari kuedza kutsanangura pamusoro pemuviri waJesu. Pamusoro pekukosha kwe what each and every member contributes. Iwewo uya woshora. Munozoti mimwe minana yenya muri kuchemera kuna Mwari kuti Mwari chakati Mwari chakati irimo mu pangupa mukuchemera mabasa chaipo chaipo. Basa renyu rine muwari muno. Ndiane company chakuemploya iwewe. Asuri kudada. Icha employa mwana wako iwewe. Asuri kumudadira. Katikoshesei mumwe nemumwe wedu. Iwewe pachako senhengo yemuviri waKristu Jesu. Zvikosheseiwo futi. Atida vanhu vanongoisa musoro paside ko inini zvangu. Aiwa. Jesu atakakusarudza akakuisa mumuviri umu. Nekuti wakakosha. Don't look down upon yourself. Usavitarisire pasi kuti inini zvangu isusu zvedu ana ningi kuti anziziva kukosha kwako. Usazvizvidze usavitarisire pasi. Wakakosha. Jesu akakusarudza, akakupa basa, akakugadza. Ndapafarira ipapo. God has placed each and every member in the body for a purpose. Chinangwa chachitogona kusachiziva, asi iye Kristu Jesu anochiziva. Saka ndikuti inini koshesa ushumiri wemumwe nemumwe. Koshesa hama yako. Koshesa kunyange vanoita kunge vakazvidzika vai vai. Koshesa mumwe nemumwe. Usafarire nekumhoresa vane mari chete. Usafarire nekumhoresa vane madegree chete. Koshesa mumwe nemumwe. Koshesa nevasingagone kupfeka zvakanaka. Kune vamwe vanogona kupfeka zvakanaka. Mukamuona munoti ndaona mimba manje panapa. Dzakapfeka. Kwoita vamwe vasingagone. Havasati vachidzidza chidzidzo chacho chekuti iyi kala iyi haienderani nekala iyi. Asi ngaremekedzwa asingagone kuziya makara. Anditika. Nevamwe vasingaziye weave inoenderana nemusoro wake, inoenderana neface yake kuti ama weave ava hanatsofite so. Mukoshese asingagone kudaro. Hallelujah. Because vanhu ndozvinhu zvatinoda kutarisa izvozvo. Asi zvikunzi naJesu tarisai kuti inhengo yemuviri wake here. Kana iri, koshesa akamugadza kuti anoziya zvaari kuita. Hallelujah. Vasingagone kupfeka zvakanaka kudaro. Mukoshese. Nekuti Jesu akamukoshesa. Amen. Saka last week takadzidza zvakasiyana siyana pamusoro pemalevels ushumiri arimo kunyange mukati mekereke yaKristu Jesu. Nasi tichapinda pamalevels mamwe chete iwayo, asi tisapinde tichitsanangura pamusoro pematsanangura atakaita last week. Tinoda kutsanangura pamusoro pebasa kana kuti pamusoro pekukosha kwechechi yaJesu Kristu kuti gone kunzwisisa ushumiri hwese uyu hwakaiswa naJesu mukati mekereke. Akahuisa kuti hugone kubenefita isusu. Ugone kubenefita mumwe nemumwe wedu isusu. Saka takatsanangura isusu pekutanga, tikati level 1 ndiye Kristu Jesu iye mbune. Saka Jesu Bhaibheri rinotionesa kuti iye meso edu anofana kunge akatarisa paari. Tikaverenga kuna vaHebheru chapter 3 pavhesi ya 1 inotitsanangurira iyo ichiti anzi isai pfungwa dzenyu dzose pana Kristu Jesu. Inotsanangurira iyo ichiti anzi iye Jesu ndiye muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Saka zvikonzi koshesai Jesu mukati meupenyu hwedu. Kosesai Jesu mukati meupenyu hwako semutendi. Kuti chechi igone kukunakira, kuti chechi igone kuendeka, kuti chechi igone kukubenefita. Chekutanga tanga meso ako anofana kutarisa pana Kristu Jesu. Usati watarisa kuna pastor, usati watarisa kuna cell group leader, usati waona vamwe vese vari mukati mechechi uku. Meso ako ngaanamire pana Jesu. Rechirungu rinotsanangura ichiti fix your eyes. Imwe version inotaura kuti anzi glue your eyes upon Jesus. Tsvaga kuona Jesu. Usatsvage kuti baba vaivai vane mari vaivai vakandiona vakaona kuti handina bhutsu ndinogona kupiwa bhutsu. Zvinhu zvangu zvogona kundinakira. Zvikunzi tsvaga chekutanga tanga kuti uone Jesu kunyange paupenyu hwako. Pakurarama kwako tsvaga kuona Jesu. Meso ako aende pana iye Jesu Kristu. Amen. Nedzimwe nzira zviri kunzi develop an interest maari. Develop a desire maari. Ita shungu dzekuda kuziva Jesu. Munomboziva kuti muchechi mune vanhu hobo vasina kana basa naJesu. Vane zvimwe zvikonzero zvakasiyana siyana zvinovaunza kunyange muchechi. Munogona kuona vamwe vachinamata zvezvi iye haana kana basa nazvo. Haana basa naJesu wacho. Haana basa nekumutsvaga. Haana basa nekutaura naye. Haana basa muchiona vamwe vari kuyerera misodzi. Ari kutsvaga Jesu kuti Jesu tauraiwo neni. Jesu shumiraiwo neni. Iye haana kana basa nazvo. Asi mutenda akangwara. Anozvitsvaga izvo zvese pandauya panzvimbo ina Kristu Jesu. Pandauya mukati mechechi, pandamuka mangwanani, ndikutsvaga kuti ndigone kuona Jesu. Ndinoda kumuexperienza paupenyu hwangu. Ndinoda kusangana naye. Ndinoda kunzwa inzwi rake. Ndinoda kuti ataure kunyange mukati meupenyu hwangu. Ndiri kuda kuona Kristu. Ukashaya basa naJesu, chechi haigone kukubenefita. Ukashaya basa naJesu, chechi haigone kukubatsira. Ndakanotisa something chinoitika muchechi. Pane vamwe vanhu vekuti ini handizvide. Mambozoona kuti munhu wese anogona kuona nhamo yemumwe munhu. Asi pagoshaya kana hwana ani chaari kuita. Asi vanhu vese vachizviona kuti nhingi zvina zvinomirira musha. Asi hapana kana hwana ari kumbochinzwa kumutswa pamwoyo. Kuti ita something. Ita something. Munoziva chimwe chezvikonzero izvi chiti. Jesu anotonge dzimwe dzinguva kutorambidza vanhu kuti maresources evanhu ava ndehangu. Ukapinda pachechi uchida zvinhu zvevanhu unozoita uzwani. Vanhu vese vaine vane vanoita kunge vane mari nevanopa unoziva kune vamwe vanopa zvekuti mai vanosvika vapopota. Vanotonge vanokukanganwa so, vanotonge vasiri kukuona so, vanotonge vari kungopfuura nepauri. Ndekuti inini usatsvage zvinhu zvevanhu ava. Usatsvage kuti idzi. Pane dzimwe dzandakazonzwa tiri kuHighland. Dzakazouya kumadhikoni dzichikombelana dzichiti chimbonditaurirewo nehama iyi. Ndaneta. Every week anenge anini achiuya achindiudza nhamo dzake dzekumba kwake. Nhamo dzake dzekumba kwake. Ari kutsvaga vanhu. But Jesu wacho haasi kuita sei? Haasi kuita shungu naye. Ndekuti inini usatsvage zvinhu zvevanhu. Tsvaga Jesu. Munoziva Jesu ndiye anotanga kumutsa vanhu kuti kumba kwana nhinga hakuna kumira musha. Batsirai hama iyo. Ndiye anomutsa vanhu. Unoona waitirwa kakolekshen kudai so nevamwe vanhu. Unoona waigirwa zihamba kudai so nevamwe vanhu. Usina kana kumbotaura. Why? Because watsvaga iye Kristu. Kana wamutsvaga iye kuti akuone. Anokuona zvishuwa. Enda anokurangarira. Anokutsvagira pakeji yako yakanaka, yakakunakira, inoendanana newe, inogadzirisa nyaya dzako. Usauye pachechi uine pfungwa dzekuti ndaona kuti pane mota dzakawanda panza apa, ndogona kubatsirikana. Unogona kutongouya hako usiri wepachechi ungoti hama dzangu ndikudawo chingwa, totokupa chingwa wobva wodzokera hako kumba kwenyu. Usamboda hako kuda kunyebera kuti rega ndinojoina vanava. Unozvinetsesa, maservisi edaisana anokubhoa. Because unenge usiri kutombozvida. Ingoyo yongotaura kuti hama dzangu ndinenzara. Kana paine anogona kundipawo chingwa totongotsotserana pana maelders pane angagune madhikoni kana yaramba kumaelders tipe hama iyi chingwa tokupa mamaenda kumba munomwati. Asi ndiri kuti inini tsvaga Jesu. Tsvaga kuonekwa naye, tsvaga kumuziva. Vamwe vachinamata zvezviya funga kuti chii chavakaona pamusoro pemurume uyu chikuisa kuti vade kunamata Mwari uyu. Vachibuda nemisodzi ambokoshei kuti Mwari chimbozvirakidzaiwo kwandiri ndikuzivei. Shida ndingawanawo chakaonekwa nevarume nemadzimai aya. Amen. Meso edu ngaave pana Kristu. Ndo number one. Number two, takatsanangura pamusoro pemaapostles nemaprofets. Maapostles nemaprofets takatsanangura chiti ndiyo nheyo kunyange yechechi. Ndo vakaumba kunyange mashoko avakapiwa naKristu Jesu mbune kuti chechi inofanira kufamba sei. kuti nzira dzamwari ndedzipi zvinotarisirwa namwari pamusoro pemunhu anonzi mutendi pamusoro pechechi yake zvii ameni vakorinde vekutanga chapter 3 pavhesi ya 10 kusvika pavhesi ya 13 ii anotsanangura Paul achipa kunyange achipa kunyange se warning regandingoiverenga nzi nenyasha dzandakapiwa namwari ndakavaka nheyo semuvaki akachenjera uye mumwewo ari kuvaka pamusoro payo asi mumwe nemumwe ngaachenjere kuti anovaka sei pamusoro payo ameni nokuti hakuna mumwe angaronga dzimwe nheyo kunze kweiyo nheyo yakarongwa kare inova iye Kristu Jesu mbune zvino kana munhu achivaka panheyo iyi achishandisa goridhe kana siriveri kana mabwe anokosha kana matanda kana uswa kana mashanga basa rake richaonekwa kuti rakaitwa nei nekuti zuva iro richazvibudisa pachena richaratidza nemoto uye moto uchaedza basa remumwe nemumwe maimbozviziva hama dzangu kuti Jesu ari kudzoka ende paari kuzodzoka ari kuuya ine mugove wemumwe nemumwe munozoona kuti patiri panapa tese tiri kushumira nenzira dzedu dzakasiyana siyana asi sei uri kushumira chikonzero wai uri kushumira ndechei mumwe ari kushumira kuti awane musikana kuti awane wekuroora mumwe ari kushumira kuti awane anomuroora mumwe ari kushumira kuti vanhu vagone kumuti anogona mumwe kuti vambige vanhu vanogona kunge vari kushumira nezvikonzero zvakasiyana siyana asi chikonzero chimwe chete chakakosha ndiwo chatataura pekutanga ichi chekushumira nekuti Kristu ndiye watiri kuda saka anzi mumwe nemumwe paari kushumira apa achivaka pamusoro penheyo yakaitwa nemaapostora iyi yakaitwa nemaprofita iyi anzi zvichienderana nekuti uri kuvaka chikusunda mwoyo wako chii anzi zvinofananidzwa nemunhu ari kuvaka negoridhe ari kuvaka nesirivheri asi anzi vamwe vanenge vachivaka neuswa vari kuvaka nemashanga but anzi Jesu paari kudzoka achatora basa remumwe nemumwe bhaibheri rinotiudza kudaro kuti anzi mumwe nemumwe tichamira kana tichaenda pamberi pechigaro chakristu jesu kunogamuchira mubayiro saka pandinenge ndichiuya tinenge tichiuya nemazibasa angu hobho andakaita aya nezvandakaita zvandikutsana kuti ishe jesu ndakakuitira icho ndakaita icho musi wakati ndakadai musi wakati ndakadai pakazoti nepakati asi anzi basa remumwe nemumwe richapinzwa nemumoto anzi vakavaka nesirivheri vakavaka negoridhe vakavaka nezvinokosha anzi vachapiwa mugove nekuti zvinokosha hazviparadzwe nemoto asi vakavaka nemauswa vakavaka nemashanga paachapinzwa mumoto muyomo anzi achasara asina kana chimwe chete chaanenge ainacho nedzimwe nzira anenge asina mubayiro kunyange akashanda why because haana kuvaka pamusoro penheyo pamusoro pezviri kutarisirwa namwari zviri kunzi kana muchivaka upenyu hwenyu kana muchitungamirira chechi kana muchishumira zviyezvi ngwarirai kuti muvake pamusoro kunyange penheyo yakavakwa kare nedzimwe nzira tsvaga kuziva shoko ramwari pane murume mubhaibheri ainzi vabva ratiza zita rake ainzi ani murume uyu baba mulambo wekutambanudza ruoko rwake achida kuaona arika yakuda kudona uyo ainzi ani naye hama dzangu musadaroka hamesi here wakumana Uza yes Uza zvaakaita Uza akaona arika yamwari yaakudona mombe dzanga dzakaitakura dzagumbuka aritari yange yakuda kudona arika iyeye ndobva abata neruoko rwake kati ingadoni anditi ndobva arohwa nemaperembudzi ipapo God struck him down anditi but Uza anga ine pfungwa dzakanaka kuti arika isaite sei isadoni but chaasina kuziva ndechekuti shoko ramwari rakarambidza kuti arika haibvumidzwe kubata nemaoko emunhu asi iri chi mupurisita mwari ndozvavakamurovera izvozvo patanga ine pfungwa dzakanaka ndii zvanga ndiita zvavo zvakanaka arika yeye yange iri yepranga ndii dai yakasvikodonha haigona bva yatotsemuka but akasvika akafunga kuita chinhu chakanaka kuti isadonhe isakuvare but haana kuziva shoko ramwari munoziva kuti mutenda anofanira kuziva shoko ramwari azive zvinotarisirwa namwari pamusoro peupenyu hwake azive zvinotarisirwa namwari kunyange pakushumira ameni ndakanzwa vamwe maielder kwete vedu vemunomu vekunzwa uku vaiudza mwana wesangano zvikanzi mabhudha haana mari tsvaga chidhakwa chako unochitendeutsa ichocho chine mari zvinokunakira mwana wangu pfungwa dzavo dza dzakanaka stere kana muchidziona vakuona kuti vana vangu vari kutambura ngatsvage munhu ane mari anogona kumuchengeta zvinhu zvake zvimunakire but havana kuziva shoko shoko riri kuti anofanira kuroora kana kuroorwa nechi neanonamata
Saka ivo vada kuya ne good advice. But good advice dzevanhu hadzisi shoko ramwari. Amen. Saka tsvaga kuziya shoko ramwari, tsvaga kufamba munzira dzake, tsvaga kuda kufadza iye. Tenga Bible rako. Ini kudhara ndaimbopa vanhu ma Bible. Ndinaona nhasi ndichinawo andipe munhu. Ngoyozo ndikumbira ndido Bible andikupi. Andikupi. Andikupi hakana. Andoro vachiri kupa. Ina ndichapa. Kana chaka kukoshera tenga Bible. Muna akabuditsa mari yake anoziya kukosha kwechinhu ichi. Unoona munhu akarova wivhi. Ndichiri mukomana ndaingofunga kuti mawivhi anongoiswa ka. Takuziva kuti mawivhi ane cost. Wivhi dzinayo but dziri kukumbira Bible. Ndanchikuonai muri pamberi panapa. Vamwe ndiri kukuonai. Mawivhi munawo asi Bible hauna. Une Bible risina Genesis, une Bible risina Revelation. Uda kundikumbira Bible. Once you learn the value of carrying your own water, you will learn to prioritize every drop. Munoze kuudza vanhu kuti mvura yakakosha, chengetedzai mvura yenyu kuti habhadhare mabills. Akambotenga mvura anonzwisisa kuti every drop counts. Tenga. Janzi mfundisa wane utsinye. Ya. Utsinye wangu ndio kuti utenge wega. Bosi kana watenga wabvisa mari yako unoriverenga. Ndakazopinda kune imwe imba ndikaroona rekuiswa setable mat. Rakazara supu ipapo. Ndakarwadziwa sterei. Handichape munhu Bhaibheri. Katenge Bhaibheri mutiende. Ndo turusi yeupenyu. Ukasatenga amena ako hausikitira pasta fever. Ndionoramba uri murombo. Ndionoramba uchitambura. Ndionoramba uchitiburwa nemadhimoni uku kunzoo. Tenga Bhaibheri. Uriverenge. Uziye zvarinotaura. Number 3, tinoita takatsanangura tikati fivefold ministry. My apostles, my prophets, my evangelists, my pastors, my teachers. Varipo Bhaibheri rakabva ratsanangura pana Ephesians chapter 4 verse 12 na 13. Rakatsanangura kuti hanzi varipo kuti vagone kugadzira vanhu vaMwari. Kuti vagone kuvagadzira kuti vagone kushumira. Saka ndochinango chavakapirwa naMwari ichocho. Uye ndiyo benefit yavo kwatiri. Kuti varipo kuti gadzira kuti batsira kuti tigone kushumira muimba yaMwari. Ini ndofana kuita sei nekuda kunyange kweushumiri wevana. Vana vandova vanenge vachitishumira kunyange tiri pa church, vanenge vachitishumira kunyange tiri kuma service kwedu. Saka mandiri ini ndiri kufana kubvuma kuda kudzidzisika. Munoziva hapana chinhu chakaoma pane kuda kudzidzisa munhu asi kuda kudzidza. Munhu wacho ari kudzidziswa uyu, munhu wacho ari kuequipwa uyu, munhu wacho ari kuumbwa uyu. Iye wacho ngauye neshungu dzekuti ndoda kudzidza. Ndoda kuequipwa, ndoda kuumbwa. Ndoda kushanduka, ndoda kuita a better person, ndoda kuva mutevedzeri waJesu. So ndopakanangana ne fivefold ministry ipapo kuti igadzire mutendi agone kuva mudzidzi waJesu, agone kutevera munzira dzaJesu. Inini pachangu ndofana kuva neshungu mandiri dzekuda kudzidza, ndofana kuva neshungu dzekuda kukura, ndofana kuva neshungu dzekuda kushumira, ndofana kuva neshungu mandiri. Saka nedzimwe nzira ndine zvandikufana kutoita zvinoratidza kuti ndoda kudzidza. Amulambo wangu achitsanangura kuti pane vakawanda vanenge vachitogona kuuya kuprogramu yechechi asi anogona kusarudza nekuti vanhu vari kuziva kuti hanzi ndee ndichinzi ndiri kure. Kune vakawanda vari kure ka? Handiti? Asi ari kure achigona kuuya. Maichipukanywa anogara kura asi vanouya. Pavanhu vese vari panapapa kune vamwe vanhu vanogara kure fange ku chiti South Lee Park ku Stone Ridge. Vanopfuura South Lee Park voenda kumberi ku Stone Ridge kusvika makutoda vanosvika kudhuze nechitungu izvo. Asi vanouya Thursday. Midweek vanenge varipo. Ndikuti nini vazhinji venyu munogona kuuya kana mukada kuuya. Takamboita party musi weThursday. Tine vanhu vaitaura kuti havagone kuuya Thursday. Hanzi kure. Kunenge kuine rima. Vanga varipo wena. Bosi baba ine rice nechicken. Vanga varipo. Asi tikati shoko ramwari tine service musi weThursday. Hadziuye. Zonzi kure. Hakufambike. Asi kuraisi uku. Kuraisi. Zino sacrifice pa rice. Ndobva ndarangarira mashoko aJesu anzi musashandire chingwa chinoparara. Shandirai shoko raMwari. Amen. Kuita shungu, ndoda kuenda kuchechi. Saizvezvo zvandimona Sunday tikudzidza pamusoro pechechi. Wednesday tikudzidza pamusoro pamweya mucheni. Asi kune imwe member isiri kuenda kuseo group. Ikuti hanzi ndinenge ndisiri kukwanisa kuuya hamba dzangu. Thursday tikudzidza pamusoro pekutenda. Chidzidzo ichi mawira achakaita chakauya kwandiri secorrection. Mwari vane pamwe ndine mariro mamwe ndakaenda. Mwari mbva wataura neni. Ndobva ndatya. Ndiri pamariro ipapo mwari wakandidzidzisa kuti unomboziva here kuti ndakati. Endai munoporesa varwere nekumutsa vakafa. Ndikati Vanhu vesara apa ndoenda here ndoti munhu amuke uyu ndakatya. Ndakabva ipapo zvichida pamwaitomuka kuvana. Bata ndakatya. Ndipo ndakatanga kunamata kuna Mwari kuti Mwari gadzirisai kutenda kwangu. So ndobva vakatanga kundidzidzisa kuti kutenda chii? Chii chandikutaisira pamusoro pako kuti unge uine kutenda? Saka izvo zvandikudzidza izvozvo ndizvo zvandikuenda ndichidzidzisa vamwe. Kutenda kunomutsa vakafa. Ha? Ya. Ndo manamatira andiri kuita iwayo. Ndo madzidzisirwo andiri kuitwawo naMweya Mutsvene. Zvichibva ipapo apa. But kune imwe memba isiri kuuya musi Thursday iyoyo. Inenge ichiona zvayo TV. Ichiti kure. Kure. Munotorasikirwa zveshuwa shuwa. Pane imwe hama yangu ndaitaura nababa tachikoka zvikanzi. Pastor, chechi inenge ichisara. Ndikati chokwadi. Hatigone kuramba takafanana auya neasina kuuya. Ini ndotobva kutaundi uko. Ndoenda kuchitungwiza. Ndoenda nonotora mhuri yangu. Ndobva nayo kuchitungwiza. Ndouya nayo kushe kunze kuno. Kuti iuye inzwe shoko iri. Ndomakoshera rakaita iwayo. Zvekutobuditsa mari. Fuel. And fuel chaikundinetsa ka. Haisi nyore kwandiri. Haisi nyore kwandiri. But rakakosha kuti mukadzi wangu ari inzwe. Kuti mwana wangu ari inzwe. Ndomakoshera rakaita iwayo. But iwewe ungoti hako wakagara. Ngoti handisikwanisa kuenda. Ndikuti ngatiuyei. Maprograms esi atinawayo akagadzirwa kuti atibatsire isusu. Amen. Tine maelders, ndo level number 4 yatakatsanangura. Varipo kuti vave vatariri, vagone kufudza mweya yedu palocal church sepatiri panapa. Handiti, ndo basa ravo iroro. Ndo benefit yacho iyoyo. Munomboziva kuti kune vamwe vanenge vachikunamatira iyi. Semaelders, semadeacons, sevatungamiriri toramba tichirovedzerana pane pachinhu ichocho. Ngatinamatire ichechi. Ngatinamatire vanhu vati kutungamirira. Kutozviziva izvozvo kuti pane ari kukunamatira. Ndoimwe benefit yacho izvozvo. Pane vari kufunga nekunzwa kuna Mwari kuti vagone kuzokupa pakurira shoko raMwari. Amen. Varipo vanenge vakadaro ivavo. Saka zvizive izvozvo. Mune vatungamirira ava musavashore. Vamwe vacho havana kudzidza. Vamwe vacho havagone chirungu. Vamwe vacho havana kumboe. Havana mari. Havana zvakasiyana siyana. Vamwe vacho vanenge vachitogara muma one room. Usashore kwaanobva. Usashore zvaari. Koshesa basa raakapiwa naMwari. Haleluya. Galatians chapter 6 verse 6. Inonzi ani naani anogamuchira dzidziso yeshoko raMwari anofanira kugovana neuyo anomudzidzisa pazvinhu zvose zvakanaka. Ndikuti varangarirei, rangarirei maelders enyaya, rangarirei madeacon enyaya, rangarirei macell group leaders enyu, rangarirei vanokutungamirirei kwese kwese uku. Muvaitirewo zvakanaka pavari kukugoverai shoko raMwari reupenyu husingaperi. Bvumawo kubudisa kadhora kako. Ndakati musino ndiri mutown ndishika ndichipaka. Ndishayote, kapaking aka kaito ndirwadza kadhora ikako. Kana ndoda kubudisa. Ndichivhura dhoo pane imwe memba inge iri paside apa. Nhasi ratomboiona. Chibva ibudisa dhora zvikanzi mama bhadhara paking here. Dhora reparking iyi. Vanozvidawo varume ava nemadzimai aya kuitirwa zvakanaka. Kukanda ka airtime mufoni mavo. Muchi acknowledge kuti ndivo vanotitungamirira. Ndivo vari kutinamatira. Ndivo covering kunyange pamusoro poupenyu hwedu. Amen. Saka vanamatirei. Anditika. Ivai neshungu navo musavaseke. Kuti hauna ari kushaya chikafu. Tora kamari muhomwe vabatsire. Zvigone kuvaitirwawo zvakanaka. Hapana asingadi kuitirwa zvakanaka. Anditi share with them in all good things. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Munombozoti kuti mufundisi ndiyo covering yenyu. Maizviziva izvozvo. Pane mumwe musi igore rakapfuura Mwari vakatiudza kuti pane vanhu vada kubvambura chechi. Ende tine matambudziko atakaona gore rakapera iroro tabva kudaro tikati ngatinamate tikanamata. Vamwe vanhu mamusamboona mamuri busy muchidya chibubunya. But pane vakatoona handizi kuti kune hondo iri kuuya iri kuda kuuya kuzorwisana nechechi. Vakanamata tikanamata tikatsanya tiri pamwe chete sechechi. Vatungamiri venyaya icovering yenyu ivewe ivawo covering yavo. Amen. Varwire varopafadze. Vaite kuti zvinhu zvavo zvigone kuendeka. Level number 5 takati madeacons. Madeacons takatsanangura takati shoko racho rinotoreva kuti varanda, vashumiri. Handiti, madeacon basa rava risire kuti vashumire ivo pachavo vega. Because dai vainge vangori vashumiri ingadai vasiri vatungamiriri muchechi. Mbabata. Madeacon basa rava risire kushumira. But basa ravo ndere kushumira kuti chechi yaJesu igone kuona muenzaniso wekushumira. Nedzimwe nzira vatungamiri. Vari kushumira kuti tigone kuona kuti this is what a child of God should be doing in the church of Jesus Christ. Kuti atirakidze tione muenzaniso wekushumira. kuti kunyange che service yapera ungobude wakananga uri se bullet uko unomira pa church uchida kumeka sure kuti church macheya arongedzwa uchida kumeka sure kuti tasiya ma toilets akachena uchida kumeka sure kuti pachivanze pedu pasara zvakanaka mapepa atachira sai zvese zvakleanwa saka varipo kuti rakidza muenzaniso wekuti mwana waMwari anofanira kushumira sei Roma chapter 12 pa verse 11 inotanzi musatomborega kushingaira asipisai pamweya muchishumira ishe rechirungu rotsanangura tanzi never be lacking in zeal but be fervent in spirit serving the Lord mwari ndo zvavari kuda vada kuti mwana wavo mumwe nemumwe ange achishumira kunyange mukereke ya Jesu Kristu amen ndo zvavari kutsvaga izvozvo saka mandiri ngandibvume kurera moyo we wemshumiri mweya moyo wehuranda handiti ndive nemoyo unoda kushumira ndive nemoyo unoda kuita kunyange nezvinhu zvisinganakidze nekuti zviri kufanira kuitwa amen zvikasaitwa neni zvinoitwa nani tisitiripo kuti tizviite then number 6 ndichisvika pakupedzisa takatsanangura tikati isusu muviri waKristu Jesu Ephesians chapter 2 pa verse 19 inotsanangura ichitanzi hamuchisiri vaenzi kana vaeni kunashe asi mave vadyi pamwe chete nevanhu vamwari uye nengo kunyange dzemba yake saka munonoti church ndo support system yedu isusu kana tichinge tatenda munashe ndo iripo kuti gone kundibatsira mutende hanzi ngaasave muyeni tinotaura hedu pamanzwa amulambo achitsanangura vachiti vaenzi vedu ishoko rekushandisa asi kana uchinge wauya kunashe zviyaizvi hauchisiri muenzi usave muenzi itika nawashika zviya sevatanga kutoya nhasi vai vai itoti service ichipera zviya wotonobata cheya kuti anorongedzwa kupi macheya aya wotobata mapepa woti bini riri kupi shumira mwari usave muenzi kunyange pakati pedu amen get involved pindira pazvinhu zvamwari nekuti zvinhu zvababa vako zvinhu kunyange zveumambo hwedu kune vamwana anoti service ichingopera zviya atobuda bararamhanya aenda ona mukana wekuzivawo vamwe tiri mhuri kune munhu anoita 12 years ndakanzwa mumwe pari pafacebook aicomplaina zvinzi chechi iyi haina rudo ndine 12 years ndichienda ipapo hapana kana akambouya kumba kwangu ndakazvifunga ndika 12 years memba iri pachechi hapana akambouya pamba pake 12 years iye ari kumboendawo here kudzimba dzevamwe iye ari kumbotsvagawo here kuziva vamwe 12 years upenyuka mwana wangu sera akuteta basa anodiridza anotsvaira mumba anosuka maplates haasati asvika 12 years 12 uri pachechi ndo zvinoitika izvozvi service inosara topedza toti maropafadzo dzinosumudza maoko dziri pagedhi uko dzangogadzira zvimonzi amen dzobva dzatoti uko pachechi haisi punishment hama dzangu mira oso hapana dambudziko kuti uite 30 minutes uchiripo service yapera 15 minutes service yapera memba iyo inenge yakatesa wachi izvozvo yakatesa wachi kuti nguva dzaakukwana but padzakwana wanga uripo here padzakwana na 8:30 dzura kuona yekupera yekutanga tarisa futi yekutanga saka ndoti get involved muchechi ziva vanhu bvunza kuti mukoma makadii munonzani munogara kupi munodawo phone number yenyu atizi ziva vanhu get involved taura nevamwe vanhu participate pazvinhu zvinoitika muchechi panzi man of integrity sarai toda kupenda jurawo wanikwaoka tsvagawo kuti madzimai anitadheko aya ndogona kukwanawo here kutimu iyi ndiitewo basa rakanaka iyi mamaicrofoni aya anoiswa nananaya ndoda kuitawo itawo zvinhu muimba yamwari haleluya don't be a stranger ndo matsanangura andiri kuita panoitika mariro zvezviya unouyawo here kumariro vamwe nematambudziko yacho aitombouye kana nepagrupu vanzi namulambo vanozongokanda kana dzidzo ndidzo dzafirwa manje ndo dzaita urwere ndotanga kumhanya ndopaunozonzi kuti kuyarimo mugrupu uyu get involved pane vamwe vatiwota ndarwarirwa ndafirwa itiwo nematambudziko haumbofe pagrupu paya handiti kurakidza kuti ndiri nhengo yakakwana kunyange yechechi handiti paita urwere zvezviya namatirowo imwe hama hama ikanzi yarwara unonamatirowo hama here atindokumbirawo munamato unovhakachirawo hama here kuenda kunoona hama paita muchato unouya here unoitawo contribution here unounzawo chipo here handitika paita aropafadzwa munoziva kuti paita maropafadzo paita mwana avaropafadzwa paroda hembeka pada minapukini pada mapamba uri kuitawo pati yako here kadhora kako katenzigi kako kuti kagone kuuya ma WhatsApp group, ma different groups, ku women of wisdom. Let's get involved. Andika, men of integrity zvino chitika ku YouTube. Usangogare uchita muyenzi uri muchurch. Zvirovere pamwoyo pako kuti I want to do something. Tine mapoka akasiyana siyana. Ma cell group, get involved uriko. Koka vanhu. Usangoende ku cell group ngekuti pane vamwe vanhu kuti vanotozoshamisika kuti oh, ndo voice ramai ava. Vasati vakambokunzi kwai voice renyu. Muine makore muri mu cell group. Taura zvimwe zvinhu ikoko. Ronga usatoende ku cell group inamatire service. Handizi ronga kuti ini ndikunopa chapupu, wotozokumbira kuti ndikumbura kupa chapupu, uchiita kuti church ya Jesu Kristu igone kubenefita kubva kwauri. Mahanas ngatiende, maashari ngaya ngati, let's get involved. Praise and worship join I anditi kuchine space. Hanzi kuchine space. Events team enda ikoko, ku hospitality enda ikoko, tsvaga pekushumira. Vana dokaza vachiri vashoma. Vakataura musuno kuti vakajoin wane vamwe vangu vari 2 vawanda manje yachi namama namba ma 5 vachiri kuda vamwe hope ikoko vachiropafadza mapasta toda kuropafadzwa ka enda ikoko muwande nevane mari nevasina urigona kushumira enda munobatsira ikoko. Amen. Saka I'm saying let's all rise up. Church ndedi pane zvikutaisirwa naJesu kubva kune mumwe nemumwe wedu. Hallelujah. Regai ndigumire panapa tione nguye kunamata. Titi Jesu ndibatsirei. Ndiri kuda kuva nhengo menyu inopfakanyuka yekereke yenyu. Tinamati. Baba ndinokutendai.